manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 25/2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaendeswa kumatare kuAustralia namuzvare Susan Mutami avo vari kuvapomera mhosva yekuvabata chibharo kwemakore akawanda kubva vaine makore gumi nemashanu. Asi mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vari kuti inyaya yemakuhwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voradzika gamba renyika vaOliver Chidau vachishora bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vaparura mari yemasendi matsva yegoridhe kana kuti gold coins muHarare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaendeswa kumatare kuAustralia namuzvare Susan Mutami avo vari kuvapomera mhosva yekuvabata chibharo kwemakore akawanda kubva vaine makore gumi nemashanu. Asi mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vari kuramba nyaya iyi kuti tinzwe zvizere tabata mutoro wedu wenhau shingirai madondo kuti atipe nyaya inotevera.
Muzvare Mutami avo vari makore makumi matatu nematatu ekuberekwa vanonzi vakamhanara nyaya iyi kumapurisa emuguta reQueensland kuAustralia. Vanonzi vaudza mapurisa kuti vaMnangagwa vakavabata chibharo kwemakore akawanda kubva vaine makore gumi nemashanu. Studio 7 anokwanisa kutaura namuzvare Mutami asi zvinonzi vaudza mapurisa kuti vaMnangagwa vakavatevera mushure mekusangana navo pamakwikwi ezvikoro muna 2003 pavaive vachiri kuita Form 2. Vanoti vakazotanga kugara nemhuri yavaMnangagwa mushure mekufa kwababa vavo. Muzvare Mutami vari kutaura nezvenyaya idzi pamadande mutande akaita seTwitter. Vachipindura mashoko anya pavabatwa neStudio 7, mutauri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vati havanei nezvinhu zvavati zvakapusa. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko pamuzinda weAustralia uri muHarare vaFrancis Godzi vaudza Studio 7 kuti vaita mutete panyaya iyi.
Ishu ikei, hapana munhu anokwanisa kumbotaura nezvayo pano kunze kwaambasada, asi ambasada vari kuAustralia parizvino.
Vaenderera mberi vachiita havazivi kuti mumiriri weAustralia muZimbabwe amai Brond Moss avo vari pamazuva ekuzorora parizvino vangati chipa nyaya iyi.
Sezvamunoziva imi kuti handifunga kuti kune zvinhu zvakamboitika zvakadaro, saka handizozivi hangu kuti ivo ambasada vanenge vaine shoko ripi pamusoro penyaya iyi, asi pari zvinezvi hapana anokwanisa kunge achipa comment. Ambasada vanodzoka next week, vanotodzoka muweekend umu.
Nyanzvi munyaya dzemitemo yevari gweta rakazvimirira muJohannesburg, South Africa, Dr. Vusimuzi Sibanda vanoti nyaya yamuzvare Mutami inotinetsei.
But at this stage, very little can be done.
Parizvino hapana zvingaitwa, nokuti kana mutungamiriri wenyika ari panyanga haamhanarirwi. Zvingaitwa parizvino kubvisa mutungamiriri wenyika nechisimba, izvo zvinozoita kuti akwanise kusungwa, asi hazvingagoneke muZimbabwe.
Vaenderera mberi vachiti chingabatsira muzvare Mutami kuti vaMnangagwa vabviswe pachigaro nemaparamende kana kuti impeachment, izvo zvavati zvinotinetsei muZimbabwe. Asi vatisangano re United Nations rinogona kukumbirwa kuti ripindire munyaya iyi sezvo vari kuti vakabatwa chibharo vachiri mudiki uye kwenguva refu.
If you look at the abuses which stem
kana takatarisa kuti mhosva iyi inonzi yakatanga Susan aine 15 years uye zvakatora nguva refu achishandiswa zvepabonde, nogona kuonekwa kuti hurumende yakapara mhosva hombe sezvo kune vamwe vakuru vakuru muhurumende vari kunzi vaishandisawo Susan zvepabonde. United Nations ingaudziwa nezvenyaya iyi.
Australia yakatemera vamunanga kwa zvirango uye vatenderwi kuenda kunyika iyi. Zimbabwe inawo chibvumirano chekuchinjana vasungwa neAustralia, zvinopa kuti nyaya iyi itinetsei kuti vatongerwe mhosva yavari kupomerwa. MuZimbabwe munhu anobatwa nemhosva yekubata mwana mudiki chibharo anogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Muhurongwa hwekuda kuedza kusimbisa dhora remunyika riri kuramba richishaya simba, gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vaparura mari yemasendi matsva yegoridhe kana kuti gold coins muHarare nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura mari iyi, gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vati anokwanisa kutengwawo nedzimwe mari uye vati uwandu hwemacoins aya huchawedzerwa kumabhanga zvichienderana nekudiwa kwaanenge achiitwa. Vati magold coin aendeswa kumahofisi makuru emabhanga vachiti mabhanga aya ndo achazoaendesa kumatimana enyika.
Urongwa hwataparura nhasi ndehwekuti magold coins edu aya asvika, tatanga kutengesa nhasi kumabanks. Kuma banks ose atengese magold coins kune vanhu muZimbabwe. Taona kuti vanhu vanodambudziko rekutsvaga product inoita store of their value. So tatitipei gold coins. But magold coins throughout the world, they are used as a store of value. They are used as a reserve asset. Meaning kuti izvo US dollar nemagold coins zvinofambirana kuchengetedza upfumi hwemari. Saka magold coins ndobasa rawo taunzira.
Kumadhorobha akawanda munyika akaita sechinhoi nemasvingo, mabhanga anga asati ave nemagold coins aya. Vamangudya vati vachawedzera uwandu hwenzvimbo dzekutengesera magold coins aya uyewo vati vachazoisa pamusika mari yegoridhe iyi ine mutengo uri pasi kuti vese vanoada vakwanise kuvatenga.
Pane zvino taisa mari kumabanks ose kusanganisa naHomelink neOrex kambani dzedu kutangotengesa, chawedzera maoutlets autengesa izvozvo as we go forward.
Vati vanotarisira kuti kuparurwa kwemagold coins nhasi kuchadzikamisa mitengo yezvinhu nepamusika wemari yekunze.
Atoona kuti izvo kubva last week patakaita mitemo yekukwidza interest nemutemo wekuti magovernment suppliers ese anonge aita misikanzwa muno anovharwa maaccounts avo, zvatobata rejizo yatodzika. Saka yes, the answer ndiye kuti chokwadi magold coins awa achabata rate yedu kusakwira, nekuti apa munhu akapusa anogona kutenga mari inodhura iyo ichipairi unless munhu acho atopenda.
Vati veruzhinji vakasununguka kutenga magold coins aya pamwe nekuvatengesa pavanodira. Mutengo wemagold coin aya unoenderana nemutengo wegoridhe pasi rese, uye kutanga mangwana chaiwo RBZ ichange ichiburitsa mutengo wegoridhe pamusika wepasi rese kuitira vaya vanoda kutenga kana kutengesa magold coin avo. Asi vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri webato rinopikisa reCCC, uye vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vati havaone mari iyi ichibatsira kudzikamisa dhora remunyika.
Mari yaitauya kuno yokirinwa kuZimbabwe yatowa chinechinhu yokirina yotenga magold coins aya. Mario Yumto, this gold coin is to save those vachauya kuZimbabwe vachida kuzvisa money launder. Kune vamwe vari muno matsotsi dzikananda zviri kuziva kuti zvakatariswa nevanoongorora mari dzepasi pose.
Mumwe mugari womuHarare vaseni yatsanza vati panoda dzidziso yakawanda pamusoro peurongwa uhwu.
Tikatarisa kuti nhasi paparwa chirongwa ichocho musi wa25 July gore ra2022, gold coin rimwe chete riri kunzi riri kuita mariyo inokwanisa kuita $1,805. Vangani vane mari iyoyo muZimbabwe muno?
izvi zvatsikirwa namai Matanyoni.
Naomereda ndisingoti zvinotsva ini chinhu zvinozi hazvikwanise kusamire ruzhinji zvinongoti anoanhu agara vaine mari dzavo isusu venhambo tingori venhamo.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi Vanyasha Muchichwa vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakanakira kuti vaye vaida kuchengeta mari yavo ari madhora ekuamerica vari kutenga magold coins aya asi vachiti chirongwa chishoroma.
Haizi yemunhu wese sezvo muri kuona mutengo wacho wakati kwirei. Ndeye vaya vanenge vane dzimwe mari dzavari kuda kuchengetedza kuti dzirambe dziripo dzisaita lose value.
Vanoongorora nyaya dzemagariro evanhu vaitai Ruben Bofana vaudza Studio 7 kuti vakawanda zvikuru sei vashandi vehurumende havakwanisi kupinda muchirongwa ichi nekuda kwemutengo wacho, vakati vacharamba vachienda kunotenga madhora ekuamerica pamusika mutema.
Kune ruzhinji rweZimbabwe ndinoona zvichavagozhera, zvichavaomera, nekuti ngatirangarirei kuti mudzidzisi chaye kana mukoti wemuchipatara mari yaanohora pamwedzi haitokwanisi kana kutenga madhazeni matatu echingwa.
Hatina kukwanisa kubata mutungamiriri weBankers Association of Zimbabwe Mai Sipongile Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. RBZ inotarisira kuti danho rayatora nhasi richadzikisa musika wemukoto, sezvo ichitarisira kuti vese vaisienda pamusika uyu vanenge vava kutenga magold coins senzira yekuchengetedza mari dzavo. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mari iyi haina zvakanyanya zvaichabatsira kana hurumende ikasavandudza upfumi kuti ikwanise kutengesa zvakawanda kunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa varadzika gamba renyika vaOliver Chitau avo vaimbova meya weHarare vachishora makanzuro ebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
VaMnangagwa vashoropodza zvakanyanya makanzura eguta reHarare vachiti havana chido chekusimudzira upenyu hweveruzhinji, vachiti vakangopinda pazvigaro kutsvaga upfumi. VaMnangagwa vatiwo chaive chishuviro chemushakabvu vachidhau vaive gurukota redunhu reHarare kuona budiriro kweguta, asi vakati havaoni izvi zvichigoneka.
During his tenure, the Harare City Council provided high quality and reliable services.
Panguva yavaiva meya weguta reHarare, kanzuro yaipa maservices akanaka kuvagari, asi zvose zvaitarisirwa naengineer Chidhau zvakakanganiswa nemakanzuro eguta reHarare. Vanongoda kuzvipfumisa, havadei nekusimudzira upenyu hwevanhu vedu. Izvi hatifaniri kuramba tichizvitendera.
Vatiwo apo nyika yakatarisana nesarudzo gore rinouya, zvakakosha kuti veruzhinji vavhotere bato ravo reZANU-PF kumakanzuro emumadhorobha nekumamisha, vachiti makanzuro mazhinji yanga aurayiwa nevanhu vekumapato anopikisa avo vange vari kuvhoterwa nevanhu, vachiti vanga vasina budiriro yavanga vari kuunza. Izvi zvatsigirwawo nemukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Mashoko echokwadi ngekuti tikatarisa zvinenge zvichiitika pakuronga kwemacouncillors, mapolicies nezvisungo zvavari kuita hazvisi kusimudzira guta, sekuti zviri kungotsvaga mikana chete yekuti wagone kuenda kumaworkshops nekungoramba wari mumagakawa.
Asi kanzura weward 16 muHarare vaDanford Ngadziore vanova nhengo yeCitizens Coalition for Change vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa vanoda kungosvibisa mapata anopikisa.
So ZANU-PF interference, mismanagement no corruption ndozvakonzera zvichakonzera kuti izvositi ino itazokuita Redcas City. Inangwe tichiedza nepatinogona napo kuti zvifambe, but interference yavo necorruption ndiyo inokonzeresa. Munoziva imi kuti izvo vanopana matenda macho zvavo ikoko vachiisa mapurize akawanda chose, majoini venya dhesemu recently makawana papomona. So ivo ndio dambudziko, kusika ZANU-PF yaenda hakuna rimwe city rinoo Zimbabwe richaita Redcas City oro town. Hazvigoni. Citizens ngavabatane varidzidzo kuvhota ofisa ZANU-PF.
Vamnanga gwarumbi za vachitausa mshuna bizimusa aida nyika yake. Vakurudzira ove mabizimusi kuti vakoshese kuvaka nyika vachiti zvindo zvaitwa nemushakabu. Mumwe mugaro muHarare Makaspe Jeff vatiwo guta reHarare rarasikirwa zvikuru vachiti vachidhawo vakatungamirira guta reHarare vachiri mudiki.
Kurasikirwa nekuti anga ari mutungamiriri wekutoti vakatombotitungamirira semagaro atakamboita navo tichigara kuno kurupishen rwedu rwepakose vakazoita MP mukambozuma vakazombotungamirira futi Harare chairo.
Vachidhawo vakasarudzwa kuva kanzura wekambozuma Ward 1 muna 1981 vakazoitawo meya weHarare muna 1984. Vasiya mudzimai Sipiwe Chidhawo nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare.
Mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa varambidzwa nhasi kunoona mumiriri weZengeza West mudare reParamende vaJob Scholar nemiriri weChitungwiza North vaGodfrey Stole vanova vakachengetedzwa paJeri reChikurubi. Vanochengetedza Jeri iri vati vaChamisa vanokwanisa kupinda muJeri chete kana vapiwa mvumo nevakuru vakuru. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Prison Services kuti tinzwe zvizere. Asi tabata mutedzeri wemutauriri webato reCCC vaOstalo Siziva vanga vaina vaChamisa.
Nasi vaChamisa semutungamiri wedu vanga vaenda kuChikurupi kuti vaone Honorable Job Scholar, Honorable Godfrey Stole nevamwechovhwa vasuwa nenyaya yekunyatsime. Vataura ivo kuti vaChamisa vakuru venyika, saka vanofanira kupiwa clearance na Commissioner General kana kuti navamunangagwa kuti vapinde kuChikurupi. Saka isu seCCC hatina kuti tiite nharo navo nekuti tinotevedzera mutemo, asi tinoziva kuti chinodiwa kana uchida kunoona vanhu EID yako kana practicing certificate kana uri lawyer ndo zvinodiwa. Asi taona kuti ivo vatavatawa vaChamisa vanofanira kuti vachipiwa matsamba anobva kuheadquarters.
Saka muchatora matanho api kuti vaChamisa vakwanise kuona vasungwa?
Saka tichange tichionana navo vakuru vemapurisa mangwana kuti gadzirise nyaya iyo, nekuti vaJob Scholar navaStole nevame vavo havana kusungirwa nyaya yekuba, asi mapolitical prison anofanira kuwana usununguko. But zvinoratidza kwatiri kuti vanozviziva, chero vakada kuita nharo vanoziva kuti vaChamisa ndo vevakuru venyika vanofanira kuti vachigadzira kuti zvinhu zvifambe. Saka izvozvo zvinoratidza kuti even ivo kumapurisa vanenge vakatarisira kuti vaChamisa vapinde vagadzire zvinhu.
Izvi zvinoratidza chii chaizvo kwamuri sebato takatarisa kodzero dzevasungwa?
Nyika muno munofanira kugadzirira nyaya dzeleadership kuti vanhu vaite access, nekuti zviri pamutemo kuti vanhu vapinde mumajere vachiaccessa maclient avo, in particular kana vari magweta vachifanira kuti vachiprocessa practicing certificate. Asi tichaenda engagement nevakuru vemapurisa tigadzira.
Vanga vari mutedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti zvombo zvayakakanda kunzvimbo inotakurirwa ngarava yeOdessa hazvikanganise chibvumirano chayakaita neUkraine chekuti itange kutengesa zvirimwa zvayo kunze. Mutauriri wemuzinda wemutungamiri wenyika iyi vaDmitry Peskov vanoti vakabhomba nzvimbo yainge ine mauto chete, kwete matura anochengeterwa zvekudya. Russia yaimbenge yaramba kuti ndiyo yakabhomba dunhu iri. Ukraine inotiwo iri kuedza kutanga kutengesa zvirimwa zvayo mushure mekunyorerana chibvumirano ichi pamwechete ne United Nations ichichitsigira gurukota rezvekudyidzana nezimwe nyika muAmerica va Anthony Blinken vanotiwo havo Russia mukubomba Odessa yakaratidza kusazvipira mukutevedzera chibvumirano ichi. Vanhu makumi matatu nevana vakafa mumugwagwa wekubva kuMeru kuenda kuMombasa muKenya nezuro. Zvinonzi pane bhazi rakabheuka ndokudonera mugoronga mushure mekunge ratadza kubopa mabreak. Nhasi vanobatsira vachiri kuendera mberi vachiona kuti pane vamwe vanhu vanoda kubatsirwa here kana kuti mitumbi inoda kutakurwa. Vaimbova mteedzeri wegurukota, United Nations World Health Organization yazivisa kuti chirwere chemonkeypox chave kutorwa sechirwere chinogona kukanganisa magariro evanhu pasi rose. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata Dr. Josphat Chiripanyanga.
Chirwere chemonkeypox kunoko kuZimbabwe so far hatisati tane maconfirmed cases kana atoti masuspected cases ekuti vanhu vatinosungira kuti vakurwa nechirwere chemonkeypox, saka aiwa spread hatisati chasvika kuZimbabwe.
Chikapfuuraoneko zvangada kuzivikanwa neveruzhinji ndezvipi kuti chinobatirwa sei?
Chirwere chemonkeypox chinospreada kubva kumhuka, particularly toti marodents dzoguma monkeys netumwe tumhuka twakadaro, makonzo, mbeva nezvimwe zvibiki zvakadaro, ndozvinonyanya kuspreada chirwere chemonkeypox. Zvachinowanikwa through either contact nemhuka idzodzi kana kudya chikafu chinenge chiri contaminated zvakare. Then spread yayo between individuals iripo zvayo, but ishoma compared kuzvirwere zvakaitana COVID-19, uye zvakare hachisi airborne nekuti chingaspreada kuenda kumunhu ari kure asina kuita direct contact nacho.
Saka tinogona kuti Zimbabwe pari zvino hatisati tanyanya kutarisana nenjodzi yakakura nekuda kwemonkeypox.
Hongu, tinoti Zimbabwe pari zvino hatisati tasa nenjodzi yakura zvekunangana nemonkeypox.
Ndongopedzisirawo ndichibvunzawo kuti vanhu vazvidzivirire kumonkeypox vanofanirwawo kuita zvipi nezvipi?
Chekutanga, kana kuri kubika chikafu tikati isotiwo mhuka dzedu munomunguruve nezvimwe zvakadaro zvasangana nechirwere ichocho, ngachive chakanyatsokubikwa zvakakwana chiboili chisinyatsokuibva, zvinourayawo that virus yemonkeypox kuti isaspread. Uye zvakare, kana kuri tichasvikawo pane vanhu vanacho, minimize contact kana nechirwere chemonkeypox, gara mumba, tinoti within about 2 to 1 month chirwere chemonkeypox chinoita self sustain, like chinopetega usina kunyange kurapwa zvakanyanya spirit, nekuti hachi chirwere chiri very very dangerous. Saka munhu akagarawo mumba kana takaisolata for about 2 to 4 weeks kazhinji chinenge chapera, hapasina mukana wekutapurira kune vamwe.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josphat Chiripanyanga vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, sangano reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks rinoti ratanga chirongwa chekubvisa mhuka dzesango dzinodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu kubva kuSave Valley Conservancy kwadziri kufa nekushaya mvura nezvekudya dzichiendeswa kuTsapi, Chizarira neMatusadona. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mutsanganya uye weStudio 7 aita hurukuro nemutauriri weZimParks Vatinashe Farao.
Mumakore apfuura atina waya mhuka dzedu dzadziri kuwanda kunyanyanya kunorth west Matabeleland nekusouth east Lowveld. Saka mukuedza kuchengetedza mafuro emhuka, mvura nezvimwe zvakawanda, zvinofanirwa kuitwa ndezvekuti mhuka idzi tangatiti dai dzabviswa kwadzakawanda dzoiswa kwadziri shoma kuti dzikwanise kuchengetedzeka zvakanaka. Saka gore rino takakwanisa kupa atingatiwo mapemits kana kuti matsamba ekufambisa kwemhuka kubva kusouth east Lowveld kuenda kunorthern pass mid Zambezi mainly kuti dzikwanise kuwana zvadzingabatsirikane nazvo. Pane vanoona nezvetsvagurudzo vachiotiwo maecologist nemazoologist nemabotanist mamwe aibva kusouth Africa angachitibatsira kuti unoti kwatiri kuendesa kwacho pane mvura here, pane chikafu here, pane kuchengetedzwa kwakakwana here, pane security here inoita kuti mhuka idzi dzichengetedzeke. Saka ndo zvatakaita tikaona zvakakodzera kuti mhuka dzinokwanisa kuenda ikoko.
Dzakawanda sei mhuka idzi dzichange dziri kubviswa
kuendeswa kunzvimbo idzi dzichiendeswa kune dzimwe nzvimbo uyezve ndedzipi mhuka idzi?
Pamatsamba ekufambisa tatakaisa takakwanisa kupa matsamba ekuti pafambe mhuka dzinosvika idzo 400 mara dzingangosvika idzo 2000 mabuffalo angasvika iwo makumi mashanu nyati dzinosvika idzo makumi mashanu nhoro dzinosvika zvakare makumi mashanu shumba dzingangoita idzo gumi mawild dogs gumi zvakare nedzimwe mhuka dzakasiyana siyana saka chirongwa ichi chiri kuenderera mberi iri nyaya yekuti kwadzakawanda tidzibvisewo tiendese kwadziri shoma dai zvaibvira tikwanise kuti dzirambe dzakachengetedzeka dzisaurayiwa zvisiri pamutemo asi muono wedu mukuru ndokuti vagari kana kuti vanogara kudhuze nemhuka idzi vavanewo cheuviri chingavabatsira kuitira kuti kana vachidziona havaone uri mukana wokuti vana vaone mabasa zvikoro zvivakwe vana vadzidze zvipatara nekuvakwa kwemigwagwa kunoita kuti vanhu vaone mhuka idzi sepundutso pane kuti vano vaone mhuka idzi semucherechedzo werufu.
Saka dziri kuendeswa kupi?
Tine kwatingati kumidzambezi kune kunonzi kusapi safari area kune mavhoradona wilderness safari nechirisa game park.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reZim Parks vatina Shefarao vachitaura naMavelas Nhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, CAF inoti haitambire kusarudzwa kwebhodhi idzva reZifa rinotungamirirwa navaGift Banda uye iri kuudza Zifa kuti isashandise mari dziri kubva kuFIFA. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Dr. Mukuti vanoti varapi havafanire kumhanya kunorapwa nyongo yacho vasati vambovhenekwa muropa nemudumbu kuti pambotanga paonekwa kuti chii chiri kukonzera dambudziko risiri kupera nemishonga yavanopiwa.
Nyaya yekuti maacids vamwe vanoiti nyongo, vamwe vanoiti chirungurira, vamwe vanoiti heart brain, it's a cluster of symptoms zvino afrikta vanhu which are to do with kuvhadzwa nemudumbu especially pamusoro peguva kana kuti behind the central part of the chest katoti the sternum in the heart brain. It occurs very commonly, chinhu chiri common kuvanhu saka vanhu vanozvitora lightly because most of the time masymptoms acho vanopisira majaira kana kuti kune different types of remedies which can alleviate the symptoms.
Vamuguti vanoti nyongo inokonzerwa nehutachiwana hunonzi Helicobacter pylori inova ndiyo inokonzera gomarara nemaronda emudumbu. Vaendera mberi vachiti vanhu makumi manomwe nemashanu kubva muzana kana kuti 75% vane dambudziko renyongo vane hutachiwana hweHelicobacter pylori.
Kana une marwadzi iwaya unenge uchifanira kuonekwa kuti une chirwere cheH pylori here nokuti ndicho chinokonzera maulcer, ndo chinokonzera gastritis, ndo chinokonzera cancer yemudumbu yatoti stomach cancer. Saka zvakakosha kuti vanhu vaongororwe nguva iripo. Vakaona mudumbu musingapori vangomwa mushonga kwemazuva mashoma maviri matatu mana kana mashanu hakuna kuramba vachingotsvaga imwe mishonga enda unoongororwa vanenge kuti chikonzero chii.
Dr. Mukuti vanoti mishonga yese inopiwa varapi venyongo nechirungurira inongonyaradza marwadzo chete asi mishonga iyi haipedzi hurwere hwemaronda ari mudumbu. Vaendera mberi vachiti kamushini kanonzi endoscopy ndiko kanokwanisa kupinda mudumbu kovheneka hura hwese nedumbu racho kachitora mifananidzo iyo yavanozoongorora kuona kuti hamuna here maronda kana mapundu.
Kurapa masymptoms kuri important pakuti kunonyevenura kunyaradza marwadzi munonza zviri nani asi hazvitisvitsi pakuzopedza chirwere nendaa yekuti chirwere hasachadi chaidentifaiwa kuti chii. Chero munhu ane cancer yemudumbu handisina stomach cancer anongoita zvimwe chetezvo zvinongosiyana mbichana handisina wemaausers anogona kutora mwedzi yakati wandei achirwadziwa ipapo peini yacho ichimumutsa pakati peusiku achiti kana vamwe vanoti vakadya chikafu zvotorwadza mo vamwe vanoti kana akadya zvinonyarara depending on the type of food.
tine urombo vateereri apo vanga vari Dr. Edwin Muguti vachitaura nezve chirwere chemudumbu chinogona kuzokonzera gomarara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Musakanganwe chirongwa cheLive Talk, patichataura nyaya yemari dzegoridhe dzaparwa neReserve Bank. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Tokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siso Washington DC. Hola mungela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 25 Ntulikazi 2022 ngugeino kumede saithi endabeni zethu zanamhlanje ibhanga lesizwe
yikho lokhu abathi imali imali real money uzokhumbula ukuthi imali yegolide imali endala kakhulu siyayithola emabhayibhelini siyayithola before Christ ngezikhathi zabo BC nabo AD after AD sethola futhi
umongameli Emerson Mnangagwa usole inkokheli lamakhansila awebandla ele Citizens Coalition for Change PCC eHarare esithi bahluleka ukuqhuba umsebenzi wabo ukulondoloza amadolobho.
It is most unfortunate that achievement and legacy of the late engineer Zhao have been ruined by the current crop of Sito Farane Kastler. The current rot in Harare and other local authorities and opposition political parties must be brought to an end.
Inhlanganiso ephathisa abamabhizinisi amancane eMprotect Zimbabwe ithi sebesungule uhlelo lokukhuthaza abalimi bemaphandleni ukuthi balime indlubu lebilebile ngoba lezi zilimo ziphangisa ukuvuthwa njalo zilomkambo phandle kwelizwe. Zonke lezi izindaba lezinye lizozizwa kulumsakazi. Ibhanga lesizwe Reserve Bank of Zimbabwe RBZ namhlanje lethule ngokusemthethweni imali yelitshe legolide ama gold coins azinkulungwane ezimbili 2000. Limali ithengwa ngenkulungwane phose ezimbili zamadola eMelika US $1,823.80. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu olugcweleyo.
Ekhuluma nentatheli izindaba namhlanje esigodlweni sebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe RBZ usebamkhulu walo umnumzana John Mangutshika uveze ukuba imali izabe ithengwa loba ngubani oyifunayo njengendlela yokugcina imali. Imali le izabe ibizwa ngokuthiwa imosi wathunya izasebenza kuqala ilanga lanamhlanje. UMangutshika uchasise ngokusebenza kwemali le esithi uzulu weZimbabwe kumele ayethembe.
It's a treasure box. You can use this first. First of all, as a collateral, the promotion this one is going to buy, say, on a loan of $1,000. You can give the bank one coin in securing the collateral security. You can also exchange value if you want to buy it, and you can pay the product, assuming that you bought a grocery of any kind of $800. So you can redeem it with that gold coin. And in terms of change, that is the second part. Because if you buy a grocery, you pay 1,000, one will pay. It should be possible. But this is a starting point. Definitely, as we go with this gold coin, more will be explained. So the others, yes, they do so. And it all depends also on the shop where you're buying from.
iyasebenziseka, uyayisebenzisa nxa ufuna imali yebhanga, uyenelisa ukubhadala ngayo, uyenelisa ukuyisebenzisa nxa ufuna ukuthenga ezitolo. Iyasebenziseka limali. Ukutsho uMangutsha, ingcitshi ecubungulayo zomnotho uMnumzana Khosi Ndlovu, uvumelana noMangutsha esithi imali izancedisa ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Bakwethu, imali yegolide yikho lokhu abathi imali real money. Uzokhumbula ukuthi imali yegolide imali endala kakhulu, siyayithola emabhayibhilini, siyayithola before Christ ngezikhathi zabo BC nabo AD, after AD siyayithola futhi. Gold currency imali enamandla ayesabekayo. Just unikeza umzekeliso. Ma uphethe i-gold coin eyodwa elingana nje ne-size elingana ne 2 rand yalaphana e-South Africa, mawuyibhekile, yenziwe ngegolide, iyabe iyi 1 ounce of gold. That 1 ounce of gold ilingana no 1700 American dollars.
UNdlovu uqhubeke sithi imali le ilakho ukuqeda indubo zeZimbabwe kwezomnotho.
Imali yegolide engango 2 rands wase South Africa, a 1 ounce, it translates to 1700 United States dollars. Mawisa kuma rand ikunikeza u 30,000 rand. Ikhoyini eyodwa 1. So imali enamandla ayisabekayo, kufanele ukuthi abantu bakithi bahle bayibambe langawumhlathi bayemukele. Uhulumeni ma efaka ukuthi isebenze esizweni into enhle kakhulu, kufanele ukuthi ngapha kulokhu esithi i-secondary market, abantu bayitholele i-market. Ma uphethe i-coin yakho A1, uyakhona ukuyathenga inkomo ezimbili ngayo i-1.
Kodwa ezinye incitshi zomnotho zithi udubo olukhona elizweni kuba abantu kabathembi uhulumende, kungakho bangangcono bazigcinele imali yakwamanye amazwe kunokuthenga imali yegolide. Ibhanga lesizwe ele-Reserve Bank lithi ozayithenga uzavunyelwa ukuyithengisa ngemva kwamalanga alikhulu lamashumi ayithoba mnombili 180. Imali le engasetshenziswa ukuthenga ezitolo izathengiswa njengentengo yegolide yemkambo womhlaba. Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithi ozayithenga uzavunyelwa ukuyithengisa ngemva kwamalanga alikhulu lamashumi ayithoba mnombili 180. Izathengiswa ngemali yakwamanye amazwe abalisa idola leMelika, idola le-Australia, ipound leBrithani, lepula leBotswana. Ngimelisitho 7 Harare, mundo de los indios.
UMongameli Emmerson Mnangagwa usole inkokheli lamakhansila awebandla ele Citizens Coalition for Change, CCC, eHarare esithi behluleka ukuqhuba umsebenzi wabo wokulondoloza amadolobho. UMnangagwa utsho la mazwi kubekwa u-enjiniya Oliver Mandishona Chidawu, yena obhubhe emhlaka 19 Ntulikazi eseleminyaka engamashumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokukhulelwa yisifo senhliziyo. UMavis Gama usethulela lolu daba. Bekuculwa ingoma ebezigcwele usizi khona emangcwabeni lapho kubekwa khona amaqhawe lamaqhawekazi eNational Heroes Acre. Emngcwabeni kwayengumphathintambo weHarare uInjiniya Oliver Chidawu, okhulume emele abemuli njalo obekumngane omkhulu kamuyi uChidawu uMnumzana Ngoni Kudenga. Uchaze umngane wakhe njengomuntu owayelesibindi ekuqhubeni imisebenzi yakhe.
His vision went beyond personal enrichment. It was always his personal desire to empower black youth and to help create black-led self-sustaining industry.
Umbono wakhe wawungaso ukuzithuthukisa yena kuphela, kwakuhlezi kuyisifiso sakhe ukuthuthukisa abasakhulayo abansundu ukuba babe namandla abo ukubasiza ukuthi kusungulwe amankampani akhokhelwa ngabansundu.
Emazwini akhe uMnangagwa uchaze umuyi njengomuntu owayezinikele ukusebenzela uZulu
kunhlangothi zonke ayekhokhela khona ezigoqela ezombusazwe ezamabhizimusi kanye lasemulini. Wengeze sithi uMuyi wayesebenza nzima ukuthuthukisa idolobha leHarare kodwa washo wathatha lelo thuba lokusola amakansila akhona manje awebandla le-CCC ebethesa umlandu wokusebenzisa izikhundla zabo ukuzisuthisa bona besehluleka ukutholisa izakhamuzi okudingakalayo.
It is most unfortunate that their achievements and legacy of the likes of the late engineer Chidao have been ruined by the current crop of City of Harare councillors. The current rot in Harare and other local authorities and opposition political parties must be brought to an end.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi impumelelo kanye lembali yabantu abafana no-Engineer Chidao sekubuyiselwa emuva yilawo makansila kamanisipala weHarare akhona. Lumonakalo okhona eHarare lakwabamanye omanisipala elizweni abaphansi kwamabandla aphikisayo kumele umiswe.
Kodwa abenhlanganiso ezimela izakhamuzi elizweni ezigoqela iHarare Metropolitan Residents Forum, HAMREF, bathi bamangaliswa inkulumo kamongameli le. Umgcini sihlalo weHamref uMnumzana Mavila Sikhumalo upha umbono wakhe ngalolu daba.
Siyabona ukuthi indaba eyenzakalayo kuma local authorities yikho njalo okwenzakalayo at a national scale. I-economy yelizwe lonke vele kayihambi, ayibonakali. So thina sesimangala lapha ukuthi umuntu opresider over ukufa kwe-economy yelizwe lonke jikelele sebona ukwehluleka kwalabo abaaffectiwa yi-economy yonke at a macro scale. Lokhu siyabona ukuthi yikwenza i-politics lokufaka i-politics lapha ezingafunekiyo khona.
Ukhumalo uthi umangaliswa njalo ukuthi umongameli angasola njani amakansila ikantike amandla wonke okuthuthukisa umnotho welizwe esezandleni zakhe.
Upresident ufuze aphume egcekeni atho ukuthi yena leparty yakhe ezanu-PF siyehlulekile, hayi khona ukuze yena akhombeze labo abaku-opposition ukuthi sebehlulekile. Kodwa sibona thina ukuthi inhlanzi le ivele ibola iqalisa ekhandeni phezulu khona le ikho sokubolileyo. Yikho vele nomsila awungasali ufresh manxa ikhanda lenhlanzi selibolile. Umongameli welizwe ubaba uMnangagwa kafuze lapha vele akhombele labo abakumakhansilini ukuthi sebehlulekile.
UMnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe lezamalungelo abathengi enhlanganisweni eye National Consumer Rights Association nakora, uthi okwenziwa nguMnangagwa yikucatsha ngomunwe.
Singakhohlwa ukuthi yebuleli lizwe eminyakeni engu-42 edlulileyo, ilizwe leli liHarare lobulawayo lilamakhansili ahlukahlukeneyo. Nxa kusifa iZimbabwe kufa lamakhansili kungakhathalekile ukuthi kubusa yiphi iphathi kuleyo ndawo. IZANU-PF umbuso wayo wobulela izikolo, obulela izibhedlela, obulela imigwaqo, wavala amanzi, wenza ukuthi kungabi lempilo, kungabi lamafektari, kungabi lemisebenzi, abantu bathwale nzima ngale ndlela abathwale nzima ngayo. Akula inye i-government esibe khona eZimbabwe kusuka ngo-1980 ngaphandle kweZANU-PF, yiyo ke ebuleli lizwe kunye nasemadolobheni.
UMoyo uChidawu uchiye unkosikazi uSiphiwe Chidawu lamadodakazi amabili kanye labazukulu abayisithupha. UPhiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe, i-national hero, wachayelwa umbhobho kathathu lapho ebekwa emathuneni awe-National Heroes Acre. Ambience 2. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Inhlanganiso ephathisa abamabhizimusi amancane e-Emprotech Zimbabwe ithi sebesungule uhlelo lokukhuthaza abalimi bemaphandleni ukuthi balime indlubu lebilebile ngoba lezi zilimo ziphangisa ukuvuthwa njalo zilomkhambo phandle kwelizwe. ukuze sizwe okuningi ngalolu hlelo sixoxe lomqondiso weMpretech uNkosikazi Sibusisiwe Bango ochasisa kabanzi ngalo.
Khathesi ngisebenza ngu-executive director weMpretech. IMpretech yona i-organization eyingxenye yamanye ama-organizations asemhlabeni wonke. Mhlaba wonke nje jikelele nxa ngingatsho. Kusukela khona le kobo Latin America lapho kukhulunywa khona isi-Spanish lesi-Brazilian uchaye uzukhrose umhlaba wonke.
I-Empretech ilenjongo bani?
Yona i-Empretech injongo yayo yikuthi idevelophe lokho esithi ngama-entrepreneurs or obhizi abeza amabhizinisi. Ibancedisa ngokuthi ibaphe ulwazi lokwenza amabhizinisi abo. Ulwazi lokuthi yena umuntu nxa uvele ufuna ukuthi ube ngu-businessman ngu-business woman kumele ube umuntu onjani, ama-strengths akho entweni zobusiness angaphi, njalo lapha oshotelwa khona or lapha owiki khona entweni zaku-run i-business kungaphi. Ibi sibuya-ke i-Empretech ikuncedise. Asitraini kuphela, siyafundisa abantu sibafake eklasini siba-train, kodwa siphinde sibalandelele sibanika lolu lwazi olujulileyo ngento zamabhizinisi ongento zempilakahle. Impilakahle kodwa e-bent more on into esingathi into zoku-creator kumbe zokubumba umnotho. So yiyo ke injongo ye-Empretech leyo engiyibonayo.
EZimbabwe lisebenzela kuziphi indawo njalo lisebenza lobani?
Nxa ngikhanyele khona lapha elizweni lakithi eZimbabwe sesilisebenze zonke indawo, emadolobheni, emakhaya, lama-projects amaningi. Kodwa ngokwandisa okukhulu sesisebenza labomama lama-youth, ngoba sibona ukuthi yikho lapho kushota khona kakhulu uncedo. Siyabancedisa umama lama-youth, sincediswa njalo sisenza ubudlelwane or i-partnership lama-development partners.
Lenza ziphi inhlelo lezakhamizi?
Khathesi engingakutsho ukuthi silama-projects esiwenzayo obulawayo. Sisebulawayo, sisemguza, sitematopo, sitemangwe, bese ngikhanyela kunje lezokulima. I-project le ikhanyela khona lapho. Sisebenza labontanga ke lapha i-youth le. Sesiba lenye i-project esiyenza eMzingwane, e-TV, eGokwe, lasebubi. Kuleyo ke sisebenza labantu abalima or izakhamizi ezilima ichili ibilebile, abalima idlubu, abalima lalaba abadobha amagama, ukuthi nxa belidobha igandelana kuyini abangakwenza. Ziningi into ezenziwa ngegani, kodwa sijonge ukuthi sibone ukuthi singangenisa ku-export markets.
Lapho belilalele ingxoxo kaSibusisiwe Bango okhokhela inhlanganiso ye-Empretech Zimbabwe eseHarare obexoxa loGaino Gumede Saidi weStudio 7 eWashington DC ngocingo. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela okwethulwa kwemali yelitshe legolide i-gold coin libhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu ababili bafile balimala kakubi abahlanu ekuqhamukeni kwesehlakalo sokudubulana ngemibhobho edolobheni ele-Los Angeles esigabeni seCalifornia khonapha eMelika. Lokhu kwenzakale emkhosini weshowa yezimota ebisenzelwa e-Los Angeles Park. Ingozi yomlilo oqhamuke ngemva kokutshisa okwenzakala esigabeni seCalifornia khonapha eMelika ubikwa wasutshabalalise amagusu angaba yisilinganiso samakhilomitha edlula amashumi amahlanu, 56 kilometers. Ugatsha olubona ngobudlelwano be-Iran lamanye amazwe omhlaba lwethule umbiko othi lelo lizwe kalisoze lavuma ukujujunyezwa ukubana lisayine isivumelwano sokuvuselela leso esasilotshwe ngomnyaka ka-2015 esingasaphumelelanga sokulawula ukulungiswa kwezikhali zenyuklia ngamazwe athuthukileyo agoqela ele-Melika. wake waba inhloko kahulumende leKenya umnumzana Raila Odinga ongomunye wabancintisa kukhetho lwalunyaka lokudinga umongameli uthi akasoze abe khona kungxoxompiliswano ezakwenziwa kulelo lizwe nesonto. URaila wethesta ancintisana laye uWilliam Ruto umlando wokufuna ukukhekeleza ezinye indaba ezibhekela ezenkuhlakalo. Umongameli Hassan Sheikh Mohamed wakwele Somalia uhlangene nomunye wakhe wakwele Egypt umongameli Abdel Fattah el-Sisi ngomvulo ekwethekeleleni kwakhe okwakuqala kwele Egypt lokhe wakhethwayo kuleso sikhundla ngoNkwenkwezi lonyaka. Abepulazi eleDonkey Dairy elisemangweni owe-Magali State kwele South Africa libikwa lithuthuka emsebenzini walo ngokulondoloza amadonki akhanya esengozini yokuzinyelwa okungekho emthethweni. Abazinyelayo laba befuna isikhumba sabobabhemi laba. Isikhumba lesi sisetshenziswa ukulungisa igelatin ebikwa iluhlobo lunye laleyo eyophondo lokabhejane.
Umasipala weHarare ubika ukuba ufisa leli dolobho libe kusimo esiphezulu emhlabeni jikelele okuthiwa yi-World Class City lapho ufika umnyaka ka-2025 ikakhulu emsebenzini wokuthuthukisa ezempilakahle. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umnumzana Ambrose Sibindi omela izakhamuzi kobulawayo ebheke ezempilakahle uthi amadolobha afisa ukuba kubanga eliphezulu kumele ananzelele lokuqakathekisa umsebenzi wezempilakahle okusimo esiphezulu.
Idolobha leHarare eliyisigodlo selizwe lithi lisebenzela ukuba kubanga elithiwa yi-World Class City ngomnyaka ka-2025. Umnumzana Albert Mazula omela inhlanganiso yezakhamuzi eHarare Residence Trust uthi noma inkinga ezibhekana lezakhamuzi zivamile babona kusiya kungani kubangcono.
Ngoba sibona abaningi abaya ezibhedlela emaklinika bayelatshwa abezempila kahle bazama ukuphatha izigulane kakuhle lanxa nje bekhala ngendaba zemiholo yabo.
Uthi kuqakathekile ukuba inkinga zempila kahle zilungisiswe zibe kusimo esiphezulu esihambelana lokwanda kwabantu kundawo ezinje.
Ngesilungu bathi i-prevention is better than cure. Kunokuthi siqede isikhathi esiningi lemithi siselapha abantu abagulayo umkhuhlane wabo ubangelwa ngamasiweji, kungcono sidile ngendaba yamasiweji.
Umnumzana Ruben Akili omela izakhamuzi kunhlanganiso ye-Combined Harare Residents Association uthi bayayibona intuthuko kuleli dolobha noma kumele kwengezelelwe ukuze uzulu efinyelele ezempilakahle.
Siphathana kunyanga zozo zakavurwa zvaramba zviita kuti zviri kure nevanhu.
Kuthiwo yikuthi esiningi lokhe zikude labantu kulalokhe esimele sifike khona.
Umeya wedolobha leHarare u-Alderman Musarura Stuart Mutizo uthi abahlalelanga izandla nje kuphela kodwa abaphakathi komsebenzi wokuthuthukisa ezempilakahle kuleli dolobha elijonge ukuba lidolobha eliphezulu kusiyafika kumnyaka ka-2025.
Emabhuku kliniki sesisebenza njengesibhedlela esinembheda lama-operations.
uthi okwamanje sebethuthukisa ipoliklinikhi yeBudiriro ukuze layo ibe yisibhedlela, kanti iklinika yeTariro Clinic eHopley leyeHighlands Clinic sokuthuthukiswa kusuka kumakliniki ukuba kube ngamapoliklinikhi ngendlela yokuthi izakhamuzi zifinyelele ezempilakahle kangcono kuleli dolobha. Lokhu kwenziwa ngaphezu kwamanye amakliniki avele ekhona kumizi ehlala uZulu. Ama-polyclinic ngamaklinika atholisa imisebenzi yezempilakahle engezelelweyo kuleyo etholakala kumaklinika kuphela. Ingcitshi zithi imisebenzi enje kumele iyale ilokhu ithuthukiswa ihambelane lokwengezelela okwenza abahlali kubangelwa ngokuthiwa yi-rural to urban migration. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Uhulumende weZimbabwe useyalile ukuphawula ngodaba lwecala lokudlwengula elivulelwe umongameli Emmerson Mnangagwa isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Australia, unkosazana Susan Mutami. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Susan Mutami oleminyaka engamatshumi amathathu lantathu uvulele umongameli Emmerson Mnangagwa icala lokudlwengula enkambeni yamapolisa eMount Omni eQueensland eAustralia. I-Studio 7 izamile ukubuza kusikhulumeli sikahulumende weZimbabwe uMnumzana George Charamba ngalolu daba, kodwa wahle wathi yindaba yokuthutha angafuni ukuyiphendula. UMnumzana Charamba uthe yena akaphendulangi le ndaba enokuthutha phakathi. Imizamo yokukhuluma lonkosazana Mutami ngalolu daba ibingakaphumeleli. Kodwa ke okuvela kudaba lwakhe lolu alwethule ekhasini lakhe leTwitter lokwethulwa ngabezindaba yikuthi umongameli Mnangagwa wafika isikolo sabo ngo-2003 esasengumphathi ntambo ogatsha lwezindlu. Uthi ngemva kokubingelelana watshela ababalisi ukuthi ungumzukulu wakhe, wasemupha izigidi ezintathu zama-bearers check wathi aze azombona emaofisini ezanu-PF eKwekwe. Uthi akazange aye lapho kwasekusithi ngelinye ilanga ezihambela edolobheni uMnumzana Mnangagwa wambona wambizela ehoteleni eGolden Miles, lapho afika khona badla ukudla kwemini ndawonye lezinye iziphathamandla zeZANU PF. Qede lapho wayangena laye endlini yakhe ehoteleni, lapho afika wamdlengula khona emtshela ukuthi uyamthanda kodwa angalokothi ukuthi aludivu emuntwini lolutaka. Kuthe uyise kankosazana Mthami esebhubhile ngo-2005, uMnumzana Mnangagwa waqala ukumthengela ukudla nokubhadalela imali yesikolo. Qede lapho wambiza ukuzohlala naye eplazini lakhe eSherwood. Uthi ke lapho wadlwengulwa amahlandla amaningi. I-Studio 7 izamile ukuthintana le-ofisi yommeli we-Australia eSouth Africa ukuzwa ukuthi kambe lolu daba luzaphathwa njani njengoba icala livulwe e-Australia, kodwa akekho obebamba ucingo kule ofisi.
For all other general inquiries, please hold. Sorry, the mailbox is full. To leave a message, press 8. To dial the number of the person you're calling, press 9. If you have a mailbox in this system, press the hash key.
Isikhulumeli se-ofisi yommeli we-Australia eZimbabwe uMnumzana Frans Rhodes wenqabile ukuphawula ngalolu daba. UMnumzana Rhodes uthe ongaphawula ngalolu daba ummeli we-Australia eZimbabwe, kodwa kwakhathesi akekho elizweni, ukhona le e-Australia. Ingcitshi kwezomthetho njalo ligqwetha uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi akusoke kube lula ukuthi uMnumzana Mnangagwa abotshwe noba ukutonisiswa ngalolu daba.
Asibone ukuthi kukhona okungenziwa nguhulumeni wase-Australia ngoba umuntu amvulela icala sesengumongameli waseZimbabwe ohleliyo, okusho ukuthi ngeke kulethwa amacala okuthi aboshwe. Kodwa okungenzeka ukuthi iparlamenti singasuka nimsuse esihlalweni ngale process abathi nge-impeachment ukuthehlise ngokwenza amacala okungamenza ukuthi maye sehlise esihlalweni usengabekwa ke lawo macala.
UMnumzana Sibanda uthi okunye okungenzeka ukuthi kube labalukhweza kuhlanganiswe ezamalungelo ku-United Nations belukweza njengodaba lombusi obesebenzisa amandla umbuso ukucindezela owesifazana. Ministro 7 Johannes Bekwele, South Africa, nginguThuso Khumalo.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.